Izvinhu zvino tingatipa chinhu zviri welcome, because kumiswa kwakaita hondo uku at least kuri kupawo maopportunities between idzo Hamas neIsrael kuti vaone kuti paitawo vanhu vanenge vakatapwa kuhamasi kokoko vacrose into Israel. And zvinhu zvakatara tagara chikotaura chinongoti dai hondo iyi yambomira yambopawo yatikati breathing space kune zvimwe zvinhu zvachiitika zvatachiona kuti mahospital anga achibhombwa, vamwe vanhu vangari vatingati innocent vanga vachingofa nekurovana kwakachingoita Hamasi nemasoja eIsrael. Saka zvinhu zvakadai so zviri very very welcome and dai zvaramba zvakadaro kwenguva yakareba.
Munoona vachizotora chikumbiro here chekuti vawedzere mazuva ekumisa hondo iyi, tichitarisa kuti pane dzimwe nyika dziri kuda kutaura neIsrael kuti imbowedzera mazuva ekuti varambe vakamisa hondo iyi?
Ya, chivimbo chiripo, because kumisa uku hatingi kwanga kuri kwenguva pfupi. Hatingi yakambotanga ichinzi vaingoda kungomisa kwe 2 days chete, but kuona kuti pane kurilasa kuripo pakati pavo ivo vari kuvisa navo. Zviri kuitisa kuti vaite vachiwedzerawo mazuva. Saka panguva yakadai so panenge pakamiswa hondo ipa ndo panokwanisa kuitika opportunity zvekare yekuti vanhu vachitanga kukurukarana panyaya yekumisa hondo yacho zvamuchose.
Zvakakosha sei kuti mapato maviri aya awanikwe achimisa hondo iyi?
Ya, hondo iyi yakakosha kuti imiswe nekuti panguva yataona pfupipfupi iyo yaitika hondo iyi pafa vanhu akawanda, and pakufa kwakadaro chinangwa chekuti hondo iyi ichiramba ichienda mberi ivo vanhu vambomisawo kwenguva yakadai so pasina zviri kuitika, toona senge izvi zvinge zvive zvakakosha kuti pasarambe pachiitika kufa kwevanhu. And iko zvino tikuona kuti iko kuIsrael tikuonawo kuti nangwa hazvo vamwe vanhu vachibuditswa muusungwa vekupalestine, pane vamwewo zvekare vakuita vachisungwa panonzi paWest Bank. Saka zvinhu zvakadai so zvakasangana zvekare nokurwisana kunochiita vanhu, hondo iyi inobva yashaya chinangwa. Saka pamira hondo iyi pavanenge vachipananawo vasungwa, I think pangwa kuita opportunity yekuti vataurirane zvekare kuti hondo iyi imire ende paitawo matanho zvekare ekuti isarambe ichiitika, nokuti inozokonzeresa zvekare yatingati madivision kana kuti aggravation between nyikawo dzakare dzakasaraundawo Palestine neIsrael.